Gurukotare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhaumo Harare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti chingono navangari vhume vakapambwa asiwo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende nechisimba zvisiri pamurau. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyi yokuti musi wa 1 August tengeta nehurumende itsva, kana kuti inonzi National Transitional Authority yavafundisi navamwe vanhu vasina maelections vakahwina, haisi pabumbiro remutemo guru. Saka ndo nyaya dzavakasungirwa idzodzo dzokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa vati pane vatori venhau nemapepanhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange chingono paakanyora nyaya yedrugs international, hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yechingono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati chinguva namapurisa asvika pamba pachingono kuti musunge vashandi vepamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa akiita basa ravo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens.
Tasinachinguva mapurisa asvika pamba pachingono. American embassy yange yatovepo ichitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chayo. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi, kurwisana neuori pamwe neCOVID-19. Vati vanhu vakaita sachingono vanhu vasingade kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii, inini sehurumende yemuZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vangu vasingatevedzi mitemo yavo, uye even mukatarisa matweets avo Mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngari Vhume, ndepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence? Hapana, vakangotaura kuti aiwa musi wa31 tida kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Ncube munguva pfupi yapfuura, chingono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndo saka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita sachingono asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministri kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana watinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chingono navangari vhume vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate, apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yachingono ichaenderera mberi musi wa7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangari vhume vachange vari mudare musi wa14 Nyamavhuvhu. Studio 7 aina kwanisa kubata magweta arikumirira chingono na wangari vume kuti tinziwo divi ravo pane zvataurwa namai Mutsvangwa. Magweta evaviri ava akati achapikisa mudare pamusoro kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.